Mondays through Fridays at 09:05 and 20:05 UTC right after the interview.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Ndinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu mbudzi 20, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvatiri kuona zviri kuitika kunyanyanyanya kudhorobha reBuruwayo uko kwavari kuti ndiyo yava epicenter yeCovid-19 zvinhu zvinosiririsa zvikuru, asi muchengetedzo wemamiriro akaita zvinhu mumacommunities atiri kugara nekuda kwekuti vanhu vazhinji vavarayirwa zvakanyanyisa kubvira zvabviswa marestrictions.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzosvisvikana neuwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa nechirwere checovid-19 munyika.
Jaji vatenderana nesu kuti Hopewell Chingono anofanira kunge apiwa bail, asi pamutongo wavo jaji vazoti anofanira kupiwa bail achishandisirwa maconditions aakanga ainawo pabail rekutanga, nokuti nyaya yekutanga yanga yakati ine uremu pane yaari kutongerwa iko zvino.
Mutori wenhau Hopewell Chingono anoburiswa mujeri kuitira kuti atongwe achibva kumba kwake.
Hurumende yazvipa marezi iyo ichinyepera vanhu kuti iri kupa vanhu marezinesi ekuti atepfenyure kupfurikidza neterevhizheni. Zvazvinongoreva ndezvekuti yatora mukana wokusimbisa ruoko rwayo pamusoro pemasaisai pane kuti iregedze sezvairi kutaurira pasi rose.
Makambani apiwa marezinesi ekutanga materevhizheni anonzi akarerekera kuzano PF. Ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu 65 kana kuti 65 vakabatwa vaine chirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu vana vakafawo nacho kuBulawayo. Hurumende inoti yakavheneka nezuro wakare vanhu chiuru nezana rine 23 kana kuti 1123. Dunhu reBulawayo, iro rakatarisana nedambudziko rekuve nevanhu vakawandisa vari kubatwa nechirwere ichi, rine vanhu 31 kana kuti 31 vakabatwa vaine chirwere. Kuchitwo dunhu reMashonaland West rine vanhu 13 kana kuti 13. Matevereland North iine vashanu, vana kuManicaland, vana kuMashonaland Central nevamwe vana kuMashonaland East. Matevereland South ichive nevanhu vaviri. Kuchituo matunhu anoti Midlands neMasvingo aine munhu mumwe chete padunhu. Dunhu reHarare harina munhu akabatwa aine chirwere ichi nezuro. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika yose vave zviuru zvipfumbamwe ne46 kana kuti 9046, kuchitiwo vanhu vapora vave zviuru zvisere nezana rine 55 kana kuti 8195. Vanhu vachiri kurwara nyika yose vave 576 kana kuti 586. Nyanzvi mune zveutano dzinoti dziri kunetseka zvikuru nekukwira zvakare kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi, zvikuru kumatunhu ari kuchamhembe kwenyika. Pave nekutyirwawo kuti chirwere ichi chinogona kusazokwanisa kurwiswa kana kudzivirirwa kana hurumende yakaenderera mberi nekuvhura miganho yenyika musi wawanozviita sezvayakazivisa, pachitariswa kuti vanhu vazhinji vanenge vopinda nekubuda muSouth Africa, iyo inove nyika ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica yose. Studio 7 yakundikana kubata mukuru anoona nezvekurwisana necovid-19 Dr. Agnes Mahomva kuti tinzwe nezvematanho avari kutora mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vati vanga vari mumusangano vakati tivabate mangwana. asi mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vanoti zviri kuonekwa kubulawayo mucherechedzo wemamiriro akaita zvino munyika yose ekuti vanhu havachakoshesa kuzvichengetedza kubva kuchirwere ichi kubva pakanyevenutswa mutemo wairambidza vanhu kufamba famba uye pakabviswa mapurisa nemauto vaimanikidza vanhu kupfeka mamask nekutevedzera zvimwe zvose zvinokurudzirwa nebazi rezveutano.
Zvatiri kuona zviri kuitika kunyanyanyanya kudhorobha reBuruwayo uko kwavari kuti ndiyo yava epicenter yecovid-19 zvinhu zvinosiririsa zvikuru, asi zvinotipawo zvekare chenjedzo yekuti chirwere checovid chichirimo muno sezvo kusati kwawanikwa mushonga. Asi zvatiri kuonawo zvekare zviri kuitika kuBuruwayo mucherechedzo wemamiriro akaita zvinhu mumacommunities atiri kugara nekuda kwekuti vanhu vazhinji vavarayirwa zvakanyanyisa kubvira zvabviswa marestrictions, kubvira zvanzi nehurumende economy ichitanga kushanda, zvikoro zvivhurwe, mabhazi afambe. Tikuona kuti vanhu vazhinji vari kufungidzira kuti pakavhurwa ikonomi zvoreva izvoti covid yapera.
Saka iyambiro ipi yamuri kupa kuruzhinji rweZimbabwe pamusoro penyaya iyoyi?
Iyambiro yatinayo zvedu kune veruzhinji kunyanyanyanya kumatembereleti ndeyekuti iye zvine zvakusisina mapurisa nemasoja vari kupikita kuti ndiani akapfeka maski, ndiani ari kuita chipi nechicho. Saka chitambe chave kwatiri isusu vagari vemunharaunda kuti tozvidzivirira sei nezvipi zvatingaite, kungave kuri kupfekwa kwemaface maski, kungave kuri kugeza kwemaoko, ingave iri njodzi iyoyo yevanhu vaakuita mapati, vanhu vari kuita kana mbudzi ndufu matiri kuona kuti vazhinji ukasvika parufu hapana anenge akatombopfeka face mask. Saka zvinhu izvozvo zvese zvaakuti dambudziko rekudzivirira chirwere checovid raakude isu vanhu, sezvo hurumende isisina mapurisa nemasoja avo vaimanikidza kuti usaite izvi, fambai muchidai kana kuti itai zvakati nezvakati.
Hurumende yakazivisa kuti ichavhura migano musi wa1 December. Zvii zvamungataura imi pamusoro pedanho iri tichiona kukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi?
Chiri kuti pakutya yezvinezvi ndechekuti kuvhurwa kwemabhodha kubva musi wa1 December kuchawedzera uwandu hwevanhu vanezenge vachidzoka kubva kune nyika yakaita seSouth Africa inova hotspot murijini medu. Saka paakutodiwa kutoti surveillance, kuongorora nekupikita kwemabhodha kunge kuchisimbaradzwa. Zvoonekwawo zvekare kuti vanhu vanezenge vachidzoka ivavo, vachidzoka nepamabhodha pacho, vari kuya nemacovid certificate. Macovid certificate iwavo haasi mafeki zvekare here, nekuti dambudziko raakuitika ndezvekuti vamwe vanhu vaakungoenda vobhadhara mari kumaraboratory obva apiwa certificate yekuti haana covid iye asina kana kumboteswa. Saka hurumende inofanira kuongororawo zvekare macertificate ari kuya nevanhu veruzhinji vavo vari kuzviti vakateswa covid vakaonekwa vasina covid. Asi ibasa guruwo zvekare rehurumende rekuona kuti nzvimbo yakaita seBuruwayo nemateberereni vanhu vawaniswawo here mvura. Vanhu havana mvura. Saka zvinhu zvakaita sekugeza maoko, vanhu vanopedzisira vasisageze maoko nekuda kwekushayikwa kwemvura. Saka tikechiti hurumende dai yaita kuti vanhu vawane mvura.
Avanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Mutori wenhau Hopewell Chingono nasa apiwa mukana wekutongwa achibva kumba kwake nedare repamusoro panguva iyo sangano reAfrican Commission on Human and People's Rights ranyorera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa richigunun'una nekusungwa kwaChingono. Thomas Shiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro vatawanda Chitapi vatura mutongo wekuti mutongi wedare raMajor Street amai Marehwa naZvogofa vakakanganisa nekunyema kwavakaita Chingono mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti munhu anogara achipara mhosva. Mumutongo wavo vachitape vati amai Gofa pamwe nevachuchisi venyaya iri kupomerwa Chingono yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare vaifanira kuongorora kuti Chingono ane nyaya yakabatwa nayo here, kwete kuti vangoti munhu ihoromori pasina umbowo. Vachitapi vati Chingono achatongwa achibva kumba ari pazviga zvakatarwa nedare pane imwe nyaya yaari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati. Saka nokudaro hana imwe mari achabvisa semari yechibatiso. Rimwe remagweta aChingono vaGift Mtisi vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Jaji vatenderana nesu kuti Hopewell chingona anfana kunga apiwa bail. Asi pa mtongo wao judge vazoti anfana kupiwa bail achishanisirwa ma conditions akanga ainawo pa bail rekutanga nokuti nyaya yekutanga yanga yakati ine uremu pane arikutongerwa iko zvino. Saka nokuda kuti haana ku breach ma terms ainawo iye ndiye angatolusa kana aka violate. Saka anzi anongoramba ari pa bail nema conditions anga ainawo pa bail rekutanga. Asipazodzerwa chimwe chikamu chekunze haafanirwi kushandisa Twitter kana any social media platform kutaura zvinozvidza kana kusvora dare kana kuti the judicial system.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevatori venhau Remisa Zimbabwe vatavani moyo vati vafara nekusunungurwa kwachingono asi vati aisafandira kusungwa kubva pekutanga.
Semisa Zimbabwe sinotaura kuti basa rekutapwa kwenhau ibasa rinopiwa nebumbiro remutemo wenyika wedu. Ibasa risingafarwi kutorwa nani zvake nekuti bumbiro redu remutemo roti kana makuda kuti murambidze vatape nhau kuita basa wakasununguka munotsvaga yatinotiyo pachirungu referendum kuti zvibiswe mumutemo. Kasisinyangwe kana zvichingove mumutemo zvofarwa kuchengetedzwa. Saka isitotaura kuti vachingono vari kufira nhau yekuita basa ravo nemazvo rekubuditsa huo remuhurumende. Naizvozvo zvinofarwa kuti zvionekwe sezvazviri uyezve titsigire vachingono tose sevana veZimbabwe kuti kumbunyikidzwa kwavo kusaramba kuchingove pamusoro pavo chete kasi kuti vakwanise kudzoka kuita basa ravo achishandisa matoa ose avanokwanisa kunge achishandisa.
Mutungamiri weMDC Alliance Vanelson Chamisa avo vanga varimowo mudare pamwe nenhengo dzebato ravo paturwa mutongo uyu vati kusungwa kwakaitwa chingono kunoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe. Nyaya dzepopoto kana kuti kupokana kwatakaita nenyaya dzesarudzo dziri kuramba dzichienderera mberi. Ndosaka muchiona pari kusungwa vatapi venhau. Haifani kuva mhosva kutapa nhau. Basa remutapi wenhau, basa remupi wenhau zvakafanira nekufadza mutengi wehwawa. Unofanira kufadza mupi wenhau. Saka zvinoitwa kuna nahopo zvatiri kuona zvinonyadzisa kuti une mutapi wenhau ari kuzvambaradzwa nokukanganiswa zvisina mhaka. Ndosaka tiri pano tifanange tiri mumatarezi mhosva. Tifanange tichinyora nokuona zvaari kunyora nokuverenga zvaari kunyora. Saka izvi zvinongotiragidza dambudziko riri munyika kuti chibharo chazara munyika chiri kwese chapinda nokubata nhongonya munyaya dzemaprofeshen akaita semajournalists.
Hatina kukwanisa kutaura nevakafanobata chigaro chemutauriri wezanu PF vapatrick Chinamasa kutinzwewo divi ravo panyaya iyi asi vachinamasa vakaudza vatori venhau pakatumwa nhume nemutungamiriri wesouth africa vasirio ramaposa kuti dzizoona mamiriro akaita zvinhu munyika kuti muzimbabwe hamuna dambudziko. Kusunungurwa kwaitwa nhasi chingono anga ave nemazuva gumi nemanomwe ari muusungwa. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Broadcasting Authority of Zimbabwe kana kuti Buzz nasi yapa maresinesi eterevision matanhatu kumakambani anosanganisira Zim Papers neDaily News nemamwe makambani anonzi akarerekera kuzanu PF. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro weBAZ vaCharles Manzi Svanda vati vakabvunzurudza makambani gumi nemana uye makambani anotevera ndiwo apiwa maresinesi: Jester Media Private Limited, iyo inenge ine television nonzi 3KTV, Zimbabwe Newspapers 1980, iyo ine ZTN, Rusununguko Media, iyo ine NRTV, Akesha Media Group ine Kumba TV, Feto Communications, iyo ine Keona TV, ne Channel Zimbabwe ine Channel D. Vasivanda vati makambani aya anofanira kuenda pamhepo mukati memwedzi gumi nemisere.
In the event of failure to broadcast, the licenses will be availed to other aspirants through a similar process.
Mukuru weFeto Communications vakuwani moyo avo vanova zvakare Commissioner weZimbabwe Electoral Commission vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru nekuwana kwavaita rezinesi vachiti television yavo yeKeona TV ichaenda pamhepo mukati memwedzi gumi nemiviri. Keyona TV inenge ine muzinda wayo muulawayo.
Tofara futi nekuti station inenge iri kuulawayo. Saka zvinoreva kuti vanhu vekumateveleland vachakwanisa kuti vawanewo space yekuti vashowe talent yavo, asi ichibroadcastwa ichienda kunyika yese yeZimbabwe sezve iri national license.
Asi vamwe vanoona nezvenhau vararidza kusafara nezvaitwa neBAZ, vachiti makambani ese apiwa marezinesi akarerekera kubato riri kutonga reZANU-PF. Mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti hapana chashanduka panyaya dzekutefenyura paterevhizheni, vachiti hurumende yapa marezinesi kumakambani ayo nemadzisawira ayo.
Hurumende yazvipa marezinesi iyo ichinyepera vanhu kuti iri kupa vanhu marezinesi kuti atepfenyure kupfurikidza neterevhizheni. Zvazvinongoreva ndezvekuti yatora mukana wokusimbisa ruoko rwayo pamusoro pemasaisai pane kuti iregedze sezvairi kutaurira pasi rose kuti yakabata chisungo chekuti iregedze masaisai apiwe kuvanhu vavese vemuZimbabwe mukana yakafadira kuti vange vachikwanisa kutepfenyura munguva yatiri kurarama.
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira Sofia Mapuranga ndemumwe asina kufara nezvaitwa neBAZ, achiti makambani ese apiwa marezinesi akangofanana neZimbabwe Broadcasting Corporation.
Ndinoona sekuti zvaitika izvi zvakangofanana nekuti hapana zvaitika. Zvakangofanana izvi nekuti ZBC yavhura mamwe mabranchi. Baba ndivo vamwe chete, amai ndivo vamwe chete. Hapana chasiyana. Hapana mwana azvarwa pachapa. Nokuti ukatarisa Daily News chaiyo, varidzi vayo rangu vodamba refu. Zvangofanana, hapana zvataita.
Nengo yekomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko vaSettlement Chikwinya vaudza Studio 7 kuti komiti yavo ichabvunzurudza kuti BAZ yakazvifambisa sei, vachiti makambani ese apiwa marezinesi akarerekera divi rimwe.
Handinyanyi kufunga kuti vangapesana neZBC nekuti chokutanga ndiri kuona Zim Papers television network yapiwa, zvinoreva kuti tangowedzera muromo, tangorebesa muromo wehurumende nekuti Zim Papers ndiyo ine Herald ndiyozvo zvakare inongoshandidzana neZBC. Taona zvakare vana Jester Television vari kupiwa munoziva kuti Daily News, and Daily News yakatengwa nemukwasha wavamunangagwa. Saka handioni toona zvakare mamwe matelevision station ifanike iwana Zimbabwe dzemawo veterans. Saka handioni kuti chinangwa chatanga tinacho chekuti pange paine kuwanda kwemuromo yakasiyana inotaura kuburikidza nematerevhizheni chinogona kunge chawanikwa nemukana unowu.
Vatiwo zvaitwa nhasi ndo zvakaitika apo pakapiwa marezinesi emaradio. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Hatina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi sezvo mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa Mugwadi vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zvinhu zvoramba zvakaita manyama amire nerongo muAmerica zvichitevera kutsika madziro kuri kuita mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. Ava vari kuramba kutambira kuti vaJoe Biden ndo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Dr. Moses Rumano vanoti zviri kuitika izvi zvinoita kuti America ishaye rukudzo pasi rose. Varumano vanoti vanoona zvichigadzirisika musi wekugadzwa kwavaBiden kusati kwasvika sezvo America iine mitemo inokwanisa kushandiswa kuti masimba atambidzanwe zviri pamutemo. Mavhiras Muhlanganya weStudio 7 aita hurukuro naDr. Rumano kuti tinzwe maonero avo.
Ndiri kuona kuti zvinhu zviri kunakidza zvisati zvamboitika bai kuziva kwangu munguva pfupi kana munguva yakadarika. Asi waDonald Trump ane kodzerewo yekuti kana vachipikisa zvakabuda musarudzo wanenge wane tarisirwa kuti wapikwidzewo uye wade kuziva kuti chii chakanyatsoitikawo. Saka tinovimba kuti zvinoita zvakanaka kuti mukufamba kwenguva waBiden wanogadzwa pachigaro nekuti ndinoona sekunge pasina chitsotsi chakaitika pasarudzo dzakapfuura.
Zvii zvamunoonawo zvichitaurwa nevekunze kwenyika dzakadai sevekuAfrica nekumwewo vachitarira zviri kuitika imomo muno muAmerica?
WekuAfrica ndiri kuona uri kutoshamisikawo kuti zvakadai zvinoitika kuAmerica zvinenge zvinorangidza kuti vaTrump havasi kuda kubva pachigaro ba iwo akakundwa, iwo waisimbotaurawo kuti iwo ari kuhwina. Saka zvaireva kuti waidaira kuti sarudzo dziri kuitwa zvakanaka, iwo akukundwa manje kana wakundwa wochiti ndakamirira. Saka zvinongoshushawo kune nyika dzichiri kuda kusimuka munyaya dzezvematongerwo enyika kana munyaya dzedhemokirasi kuti zvakadai izvi zvinoitika kuAmerica. Vanhu vanenge vachitokatyamadzwa uye nekutyiswa kuti ko zviko zvakumboitika. Asi tinozviziva kuti zvichaita zvakanaka zvinopfuura hazvo waBiden vanogara pachigaro chavo kana nguva yacho yakwana.
Sei muri kudaro imi vanoongorora zvematongerwo enyika kuti munoona zvichizoitika pasina bopoto mukupedzisira?
Nyika ino yeAmerica yakawakwa nedemokirasi, ndo yakanyanya kuti iwepo. Ndinoona zvichiita zvakanaka kuti mukufamba kwenguva mazuva anotevera state yega yega inenge ichizokarirwa kuti igonyora ichisaina kuti zvakaitwa musarudzo zvakabuda ndizvozvo ndo zvechokwadi. Saka tiri kuona isusu kuti kune nyaya dzakambosimudzwa naTrump kumatare dzimhosva dzikabva dzaraswa dzimwe dzacho, nepo achiri kuendererawo mberi nekuda kuti dzimwe nyaya dziongororwe. Asi tinowimba isusu kuti hazvitadziseba waBiden wakasarudzwa kuti watungamirire kana nguva yacho ichinga yakwana, sezvo tiri kuona waBiden wacho wari kutounganidza vanhu wavo varoda kuti vagozoshanda nawo kana wagadzwa pachigaro mugore riri kutera.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr Moses Romano vachitaura vari parunhare vari kuOhio muno muAmerica naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato rinopikisa muUganda uye vari mumwe vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika iyi vaBobi Wine vanoburiswa muusungwa mushure mekubhadhariswa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekutyora mitemo yeCovid-19 zvichitevera kuita misangano kwavakaita. VaWine vakasungwa nemusi wechitatu, izvo zvakapa kuti vanhu varatidzire zvakasimba. Mauto akapfuura vanhu 34 vakafa mukuratidzira uku. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti hazisi kufara nemutemo weBotswana unopa masimba ekuuraya munhu anenge awanikwa achivhima munyika iyi zvisiri pamutemo. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Izvi zvinotevera kuurayiwa kwezvizvarwa zvitatu zvekuNamibia nechimwe chete chekuZambia nemasoja eBotswana svondo rapera musango rinochengeterwa mhuka dzesango reChobe National Park, iro riri kumaodzanyemba kwakadziwa kumadokero enyika iyi. Mugwaro rakaburitswa nehurumende yeBotswana mushure mechiitiko ichi, Botswana inoti varume vana ava vakapfuurwa ndokuurayiwa sezvo kwawanikwa musango panguva dzisingabvumidzwe. Senzira yekuchengetedza mhuka dzesango kuvanhu vanovhima mhuka idzi zvisiri pamutemo, Botswana haibvumire vanhu kupinda munzvimbo dzinochengeterwa mhuka dzesango kubva nenguva dzenhanhatu zuva rovira kusvika panobuda zuva kana kuti 6 dzemangwanani. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu muNamibia Rename Rights vafiuya Nangolo vanoti hakuna mhosva iri kuparwa neBotswana pakura avo vanofungidzirwa kuti vavhimi vemhuka dzesango vasina mvumo.
Chokwadi chiripo ndechekuti Botswana haina chayakaita chakaipa mukuurayiwa kwezvizvarwa zvenamibia pamwe chete nezvezimbabwe, nokuti Botswana yakashandisa mauto kuzvichengetedza kuvavengi.
Vayanangolo vano Article 8 subsection 2 of the Rome Statute of International Criminal Court inobvumidza kuti nyika ishandise mauto ayo kuti izvidzivirire kuvavengi neavo vanoda kubvuta nechisimba upfumi hwayo. Asi mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kuAfrica vaDewa Mavinga vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa neBotswana zvinotyora kodzero dzevanhu.
Nyika yeBotswana inofanira kuregera tsika yairi kuita yekuti inoti vanhu vari kufungidzirwa kuti vari kuvhima zvisiri pamutemo vanopfurwa kuti vaurayiwe, nekuti tsika iyi inotyora kodzero, inovhiringa mutemo, uyezve inoita kuti pave nematambudziko ekuti ko kana vanhu vachinge vakanganisa kuona kukana vanhu vanga vasiri kukanganisa zvavo mutemo vopfurwa vourayiwa.
VaMavinga vanoti Botswana inofanira kusunga vanofungidzirwa kuti vanovhima mhuka dzesango zvisiri pamutemo vomiswa pamberi pematare edzimhosva vachinotongwa kwete kuurayiwa.
mutemo kuti utevedzerwe zvizere vanhu vanenge vachifungidzirwa kuti vari kupara mhosva havana mhosva kusvika vawanikwa nematare edzimhosva vaine mhosva yacho kureva kuti vanhu ivava vanenge vachifanira kuti vasungwe voendeswa kumatare edzimhosva kwete kupfurwa kuti vaurayiwe kutyorwa kwemutemo nekutyorwa kwekodzero uyezve zvino vhiringa ukama hwebotswana nedzimwe nyika
gurukota rinona nezvekuchengetedzwa kwebotswana vakakiso musi vabvuma kuti kune zvizvarwa zvezimbabwe namibia nezambia zvakaurayiwa kuburikidza nedanho iri asi vati havana ruzivo ruzere rwekuti kwakafa vanhu vangani mumiriri wezimbabwe mubotswana vabatira ishe mukono weshuro vaudza studio 7 panhunhare kuti hurumende yezimbabwe ine ruzivo nekuurayiwa kuavo vanofungidzirwa kuti vavhimi vemhuka dzesango vasina mvumo asi havana simba rekuita tsvagiridzo yekuti vanhu vangani vekuzimbabwe vafa nenzira yakadai nekuti botswana inyika yakazvimirira asi sangano renam rights rinoti zvinofungidzirwa kuti botswana yakauraya zvezvarwa zvezimbabwe makumi maviri nezviiri kutiwo zvekunamibhia makumi matatu zvakawanikwa zviri munzvimbo dzinochengeterwa mhuka dzesango ndakamirira studio 7 mufrancis town botswana ndini Shingirai Madondo.
Kanzuro yeguta reHarare yakazivisa nezuro kuti yaumba bhajeti remari inodarika mabhiriyoni makumi matatu nemaviri emadhora iro richashandiswa mukuita mabasa ekanzuro gore rinouya. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura urongwa hwebhajeti yekanzuro nechina, sachigaro wekomiti inoona nezvemari vatichaona metu, vakakumbira vagari kuti vatambire urongwa hwemari inoita $32.715 billion emari yemunyika, vachiti zvindizvo chete zvichaita kuti kanzuro ifambise mabasa ayo nemazvo.
Bhajeti redu rakabatanidzwa rese riri kusvika $32.715 billion. Tikuzviziva kuti mari yedu yakashayiwa simba nezvikamu zvinodarika makumi mashanu kubva muzana. Saka tose tinoziva zvizhinji zvakafanana nemishonga yekutenga mvura zviya zvinenge zvine chekuita nemari dzekunze dzekuzve kwenyika. Ndomusaka muchiona kuwedzerwa kwaitwa mari yokunaka nenguva.
Vamhetu vakati pamari yavari kudai zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti $4.766 billion zvichashandiswa kugadzirisa nyaya yekuchenesa mvura pamwe nekuchenesa guta. Dziriswa kwemigwagwa kuchadya mari inodarika mazana manomwe ane gumi remamiriyoni emadhora. Kanzuro yakati iri kutarisira kukwidza mitero yezvinhu zvese zvakaita semvura, kutakurwa kwemarara, mitero yedzimba nezvimwe zvakadaro kuitira kuti iwane mari yekushandisa mubhajeti rayo gore rinouya. Vanhu vanogara kumisha inogara veruzhinji avo vari kubhadhara madhora makumi maviri nemasere ekutakurirwa marara kamwe chete pasvondo vachange vobhadhariswa madhora mazana mashanu ane makumi matanhatu nemashanu paimba yega yega. Vanogara kumisha inogara vashoma avo vari kubhadhara madhora makumi mana nemaviri vari kunzi vakwidzirwe mari iyi kusvika pamadhora mazana masere nematatu paimba yoga yoga. Vanogara mudzimba dzekanzuru dzine mipanda yakabatana avo vari kubhadhara madhora mazana maviri nemakumi mana pamwedzi pari zvino kunziwo vabhadhare madhora zviuru zviviri nemazana masere pamwedzi kutanga kwegore rinouya. Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti bhajeti iri harisi kutarisa mararamiro ari kuita vanhu muupenyu hwavo pamwe nematambudziko ari kusangana nevagari vemuguta iri.
Ona bhajeti rabuditswa neguta reHarare risingatarisi mararamiro nemagariro evanhu vanobhadhara mitero. Mitero yakwidzwa apo panguva tine zvichireva kuti kunyangwe ruzhinji rwevanhu rusingaendi kumaba mazuva ano nzira dzekuwana mari dzacho dzabva dzanyanya kunefiki.
Bhajeti iri richashambadzwa kumazuva makumi matatu senzira yekupa vagari mukana wokutambira kana kuramba risati raendeswa kunoongororwa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawe.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzeCovid-19 pamwe nesarudzo dzemuAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nyanzvi munyaya dzeutano dzoshushikana neuwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa nechirwere cheCovid-19 munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ane kuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichitimurai zvakanaka vateereri.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 20 kuLwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, idolobho lakoBulawayo liqhubeka lisiba lenani eliphezulu lalabo abatholakala beneCOVID-19.
Ukuza kwenzakala ukuthi izanika ithuba ikakhulu kwabancane labale talenta elokwenza amafilms nemidlalo ukuthi bathole ithuba lokuthi bakhulume nozulu ababone umabona kuwo. Siyatsho njalo futhi ukuthi siyathembisa ukuthi sizaba yisipiji enzaba yingxenye yokuthi sithuthukise ilizwe leZimbabwe ngokunika iloba ngubani olombono otshiyeneyo ukuthi shukelwe ebandla.
Abohlangothi lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe banikeza amankampani ayisithupha amalayisensi okusakaza. Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi ogxile kumdumo wengoma zedisco uPatience Masokana odabuka emangweni wePlumtree. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idolobho lakoBulawayo liqhubeka lisiba lenani eliphezulu lalabo abatholakala beleCOVID-19. Sekuvele ukuba phakathi kwabangamachumi ayisithupha lanhlanu i-65 abahlolwe batholakala belegcikwane leli izolo eZimbabwe jikelele. Abangamachumi amathathu lanye babo ngabaleli dolobho, konke labane abalahlekelwe umphefumulo. Lokhu sokulethe ukukhathazeka okukhulu phakathi kwezakhamizi zaleli dolobho lengcwethi zempilakahle, ikakhulu khathesi izikolo zivuliwe lalapho imngcele ivulwa ngekhefu lekhisimusi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-COVID-19 isibulele abantu abaningi emhlabeni jikelele, kodwa eZimbabwe lumkhuhlane ubusuveza ukuthi unganeno ngaphandle kweMandebeleni lapho okhanya usuqalile ukukhwaza ngolaka. Lisiyatshona ilanga layizolo koBulawayo bese kulabantu abedlula ikhulu lengxenye i-164 abagulayo ngemva kokufumanwa bele-coronavirus. Leli gcikwane selibulele abangamachumi edlula ayisikhombisa 72 abagoqela abane ababhubhe izolo kusuke lamhlazi lichumi ngomfumfu kusiyafika izolo. Abenhlanganiso zamakholwa esiKristu eZimbabwe Christian Alliance bazise ukuba baqoqa ukuyanikeza usizo esikolo seJohn Tallack High School esingaphandle kwedolobho lakoBulawayo esibhekane lohlupho lokuhlaselwa kakubi ngumkhuhlane weCOVID-19. Esikolo seJohn Tallack kutholakale abantwana besikolo lababalisi abedlula ikhulu belegcikwane leli okwenze sivalwe kungabi lophumayo loba ukungena. Umfundisi wenhlanganiso yeChristian Alliance uKelvin Pofu uchasisa ngenyathelo labo lokuzama ukunceda kulolu hlupho.
No, as you say, brothers, today we are going tomorrow. We think that the same has been good today. That's the name of the district that we are among us. Mwari mota that we are going tomorrow. So we are going tomorrow now. We are going to meet if we can tell if we are going to meet the same. That's 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 the same.
Unkosikazi Evidence Dube omunye wabazali olomntwana ofunda esikolo seJohn Talak Secondary School uchaza ngababhekane lakho.
COVID into ephilayo endesilayo endesihlakalayo phakathi kwethu. Lo mntwana seJohn Talak unfortunately owamphakathi ngenelisanga ukuthi aphume but abanye abatheste positive. Bathathwa ngama-parents abo baku-quarantine besezindlini zakibo. Laba baseleyo labo umthetho uthi akumelanga baphume, kumele bahlale phakathi.
Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital udokotela Solwayo Ngwenya uthi lo mkhuhlane usuqalile ukubulala abantu njalo usubulala ukudlula ngesikhathi uqala. Ngakho-ke uNgwenya ukhuthaze abantu ukuba bangayekethisi ekulandeleni iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19.
Abantu ababanjwa umkhuhlane we-coronavirus subhahile khonapha kithi koBulawayo lasemadebeleland. Yikho kade sixwayisa isikhathi eside bantu. Sesifikile isikhathi esibi kakhulu. Siyalicela ukuthi lilalele khonokho esihlala silitshela ngakho. Liyaxwayisa kakhulu mahlabezulu, lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana.
Uhulumende kanye lengcitshi zezempilakahle baveza ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labantu ababulawa lokuhlaselwa yi-COVID-19 emhlubulweni weMandebeleni ikakhulu uBulawayo kunyanga ezimbili ezedluleyo kungazwisiseki ukuthi lokhu kubangelwa yini. Ezinye ingcwethi zezempilakahle zithi kungaba kubangelwa ikuvulwa komngcele kwele-South Africa kumbe njalo leli gcikwane lilethwa ngabachapha umngcele endaweni ezingekho emthethweni. Abantu bakhuthazwa ukuqhubeka bezivikela kulo umkhuhlane bengayekethisi ekulandeleni iziqondiso ezibekwe nguhulumende labenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-World Health Organization, i-WHO, ngoba awukapheli. Kunje eZimbabwe jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezithoba munwemunye 9046 abahlolwe batholakala belegcikwane leli lokhe laqhamukayo ngombimbitho lonyaka. Abasile kulumkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezithoba minwemibili 8195 sekubhubhe abedlula amakhulu amabili lengxenye 265. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abohlangothi olubona ngamalayisensi okusakaza elizweni olwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe bazise ukuba sebegqibe umsebenzi wokukhangelisisa amankampani abhalele ukuthola imvumo yokusungula lo msebenzi elizweni. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume emhlanganweni lentatheli zindaba lamhla owenzelwe emahofisini abeZimbabwe Media Commission eHarare wokuveza abakhethwe ukuphiwa amalayisensi emisakazo kamabonakude. Elinye lamalunga ebhodi yebuzz, umnumzana Rodney Mazeyewe, uchasisa ngabakwenzileyo.
Umsebenzi lowo sakhangela ama-applications abuyayo, sayenza lama-public inquiry. Laba abaphumelelayo yilaba abayisithupha. Sinike abayisithupha ama-license ITV. Oqala iJester Media Private Limited, trading as 3KTV. Wesibili, Zimbabwe Newspapers 1980, Private Limited, trading as ZTM. Wesithathu, Rusununguko Media Private Limited, trading as NRTV. Then, sokubuya, Acacia Media Group, Private Limited, trading as Gumba TV. Westland Feto Communications, Private Limited, trading as Kiona TV. Oukina Westupa Channel Zimbabwe, Private Limited, trading as Channel D.
Ukomishina Qhubani Moyo isiphathamandla kwenye yala mankampani kamabonakude eyefetok communications wamukele ngenjabulo ukuba inkampani yakhe ibe ngeyinye yabakhethiweyo ukuphiwa ilayisensi. Umoyo veze njalo ukuba isigodlo salomsakazo wekiyona TV sezaba koBulawayo loba nje bezosakaza ilizwe lonke.
Okuzakwenzakala ukuthi izanika ithuba ikakhulu kwabancane labale talenta elokwenza ama-films
nemidlalo ukuthi bathole ithuba lokuthi bakhulume lozulu ababona kumabona kuyo. Siyatsho njalo futhi ukuthi siyathembisa ukuthi sizaba isitiji esizaba ingxenye yokuthi sithuthukise ilizwe leZimbabwe ngokunika iloba ngubani olombono otshiyeneyo ukuthi shukelo yebandla kuhlanganiswe ndawonye kwenzela ukuthi siphumelele njengelizwe leZimbabwe.
Lanxa uzulu labenhlanganiso ezilwela ukuthukululwa kwamagagasi elizweni okubalisa eyeZimbabwe Association of Community Radio Stations zisithi kulinyathelo elihle lithethwe ngabebhazi okwakuqala embaleni yelizwe, abajabuliswa yindlela ekhethwe ngayo labo abathole amalayisensi. Umqondisi wezakras unkosikazi Vivian Marara Shangasha uchasisa ngabakhonona ngakho.
Esingakuthakazeleliyo yikuthi abantu bangikhona abanikwe amalayisensi akula diversity ekade sikhuluma ngayo. Okukhona yipluralities, okusalayo yikuthi abantu laba bazabe broadcaster icontent enjani, bazabe broadcaster yini icontent etshiyeneyo esingayijayelanga eyenza ukuthi umuntu wonke weZimbabwe ekwanise ukuthola into emchazayo.
Abenhlanganiso elwela ngelo lentatheli izindaba ezisacathulayo eye Young Journalists Association Zimbabwe labo bathi lanxabe lemukela lelinyathelo elithethwe ngukhulumende kabasuthiswa yindlela akhethe ngayo abaphumelele ukuthola amalayisensi. Isikhulumeli seyoja uLeopold Mnende uchasisa ngokungasuthiseki kwabo njengenhlanganiso.
Amakhampani la anikwe amalayisensi kukhanya ngamakhampani avele elamalayisensi kumbe ngawamaphepha kumbe awama-radio station. Besicabanga ukuthi ibhazi izafuna laye ukuthi kube lo tshintsho esikhiweni abayithi yi-diversity ukuthi ama-views abe etshiyeni benike abanye lapho abangela amalayisensi.
Abebhazi bathi amankampani ayisithupha la asetholiswe amalayisensi okusakaza kumele abe esemoyeni phakathi kwenyanga ezingaba ngumnyaka lengxenye 18 months. Nxa bengasungulanga umsebenzi phakathi kwaleso sikhathi belakho ukwathathelwa anikezwe abanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Intatheli izindaba uHopewell Chinono obotshwe kumaviki amabili edluleyo esetheswa icala lokuvimba ukuqhubeka kuhle kwezomthetho ele obstruction of justice ukhululwe ngemali yesibambiso eyebail namuhla esethula lesi sinqumo edalela umthethwandaba ophakemeyo weHigh Court. Umahluli uJustice Tawanda Chitapi uthe umanje waphazamisa ngokungakhululi uChinono. Womxwayise wathi angaphindi ukusebenzisa inkundla zokuxhumana ebulenjini obe-social media ukwephula umthetho. Inhlanganiso ye-African Commission on Human and People's Rights ibisilobele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi isola ukubotshwa kukaChinono. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa obekudale likamahluli lapho uChinono ekhululwa uthe ukubotshwa kwakhe kuvele kutshengisa ukuthi ilungelo loluntu liyephulwa elizweni. UChinono ke wabotshwa njalo bona lo mnyaka esetheswa icala lokukhuthaza abantu ukuthi betshengisele ngodlakela. Wakhululwa ngemva kokuhlawula imali yesibambiso ebail esehlale okwenyanga elengxenye ejele. Lokhu kutsho ukuthi usezathoniswa amacala awetheswayo evela endlini yakhe. Kuyaxokozela kwelemelika kulandela ukhetho lukamongameli olusanda ukuqhutshwa okukhanya ukuba engumsekeli kamongameli uMnumzana Joseph Biden. Unqobe umongameli Donald Trump okuthiwa ufuna ukugoqula impumela yalo ngokungekho emthethweni. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Ngokwamanje uBiden ulama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306 kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamashumi amathathu lambili 232. Lokhu kutsho ukuthi uBiden usethule amavoti afunakalayo ukuze umuntu angene esikhundleni sikamongameli. Onqoba kuketho lolu kumele athole ama electoral votes angamakhulu amabili lasikhombisa 270. UTrump lokho elwisa ngamandla ezabelweni ezijeneyo ezama ukuguqula impumelelo yokhetho lolu. Kodwa kukhanya engani imithetho ndaba yonke ithi ukhetho lwenziwa ngemfanelo. Usehambise imithetho ndaba amacala afika phose amajumi amathathu. Kodwa kukho konke lokhu ukhephansi. Usezama ukukhulumisana labakusa izabelo abakubandla ama Republicans ukuzela ukuthi kudingwe abanye abantu abangavotela umongameli kuqula le electoral college. Incwadi kwezembusazwe zithi lokhu akusoze kuguqule impumela yokhetho. Umnumzana Mike Pompeo ophethe uhlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi kumele kucace ukuba abantu bavote njani.
The world is watching what's taking place here. We're going to count all the votes. When the process is complete, there'll be electors selected. There's a process. The Constitution lays it out pretty
clearly. Sasizimisele ukuthi silungise konke lokho okumele sikulungise. Umhlaba wonke ubukele. Kodwa ke nxa sikhangela izokhetho sibili kuzaba lama electors phela azabuya ayenza okumele akwenze. Ilandele isekelo sombuso welizwe. Ngakho ke sizimisele uzangena esikhundleni ozangena.
The government, the United States government will continue to perform its national security function as we go forward.
UBiden uthi kuyamkhathaza kakhulu ukuthi uTrump labanye bakhe bamvimbela ukuba aqale ukulungiselela ukungena esikhundleni sikamongameli. UTrump uthi asingafiki isikhathi sokuthi uBiden enze lokhu loba kusobala ukuba umnqobile kukhetho. Abalandela okwenzakalayo abaguqela umnumzana Hloniphani Nkomo isizalwane seZimbabwe bathi luqhutshwe ngemfanelo ukhetho lweMelika.
Lube lukhetho lube luhle kakhulu esayidini yami njengoba ngingumuntu obesupporta kakhulu amademokrats. Amademokrats ngisupporta kakhulu laphayana uJoe Biden ukuthi abe ngumongameli. So kwanjabulisa kakhulu mina ukuthi avotelwe abe umongameli. Ozokumzisa ubuhlungu nje ukuthi njengamanje mase sibheke uTrump elokho engavumi ukuthi udliwe. Yikho lokho osokusimangaza kakhulu ukuthi ilizwe linjenge-America kuyilona esikade sibhekele kulo kakhulu njenge-democracy. So mase yenza kanje uTrump nami ngiphelelwa ngamandla.
Esinye njalo isizalwane sakweleZimbabwe umnumzana Banda Moyo uthi kumele onqotshiweyo avume.
Abaholi kabafunde ukuthi ungadliwa udliwe. Fana lebhora or iboxer. Yonke imidlalo lo ungadliwa udliwe. Ungadliwa udliwe kadede uDonald kadede.
Ojabuka eZimbabwe ohlala kule Melika umnumzana Busani Mbuso Ntini uthi loba uTrump evimba kangaka uBiden uzangena esikhundleni sikamongameli ngozibandlela.
Trump vele akusela nto angayenza ngoba sesifonile vele ukuthi ama-court cases akhe amaningi aselahliwe. I think asekwenza kakhesi ukuthi sefuna ijikele udaka ikakhulu endabeni ze-security le-foreign policy.
Kumavoti kaZulu uBiden usethole afika phose izigidi ezingamajumi ayisitshiyangalombili 79.7 million kuthi uTrump ulamavoti afika phose izigidi ezingamajumi ayisikhombisa lanhlanu 74 million. Amavoti kaZulu kawasetshenziswa ukukhetha umongameli njengoba kusetshenziswa ama-electoral votes ezabelweni ezijeneyo. Amavoti kaZulu kawasetshenziswa ukukhetha umongameli njengoba kusetshenziswa ama-electoral votes ezabelo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Live Talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukuqonga kwenani lasebetholakale bele COVID-19 emhlabeni jikelele okugoqela eZimbabwe kanye lengxabangxoza eqhubeka iseMelika ngemva kokhetho. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlangothi ezehlukeneyo zenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations zithi sezilungiselela ukubuthanisa uncedo lokuphathisa abantu bakwele Ethiopia ababalekela impi yomdeni esigabeni se-Tigray bengena kwele Sudan. Kubikwa kungaba leziphephele ezizinkulungwane ezedlula ezingamashumi amathathu lantathu 33,000. Kubikwa njalo kulabantu abazinkulungwane eziphakathi kwezine lezinhlanu 4,000 to 5,000 abangena kwele Sudan bevela kwele Ethiopia ngelanga. Ukuthi abe inkampani elungisa imithi yakwele Melika e-Pfizer sebecela uhulumende weMelika ukubana abavumele ukuqala ukusetshenziswa komuthi wokuvikela iCOVID-19 owe-vaccine kusukela ngenyanga ezayo. Sizigqiba lapha ke indaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi impilo ilokhu isiba lukhuni ngamandla kulabo abazama ukuziphilisa ngokusungula amabhizinisi amancinyane kanye lakulabo abasebenzayo ngenxa yomnotho welizwe ongamanga kuhle. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yeZimstats isithi imali edingakalayo ukuphilisa imuli eyodwa ngenyanga isifike kumadola eZimbabwe afika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 18,750 ngenyanga edluleyo. Sixoxele umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU njalo engumgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sesiphadla phakathi kukaNovemba zatholi amafigazana lakho singangena ezitolo udingisise impahla ngempahla lezi esizidinga esingama-basics uzananzela ukuthi enalima imali vele isiwili isikhwele yaphezulu ngathi engasesikuma-19 or so. Kodwa okususisizi ukuthi nxa ususiya kuzisebenzi le imali abayitholi sikhuluma kanje kathesi balutshwane abafika kuleyo mali abaningi vele babhelow 10,000 uyathola abantu bekuma-basic abama-2,000 bekuma-basic ama-3,000 sokufaka le imali yokuboleke engaqedakaliyo ama-allowance angavuke ekhitshwe lobanini. Abantu abaningi eZimbabwe kathesi zisebenzi Zimbabwe ziphila kabuhlungu, ziphila kanzima kule stress esikhona kule bantwini ngenxa ukuthi abantu abasenelisi ukuphila.
Sesikhangela izisebenzi ke njengenhlanganiso yeZTPU kuyini elikubonayo khona ngapha esigabeni sakho?
Okulusizi ukuthi abantu abaningi bavele abasebenza. Abantu abasebenzayo balutshwana leyo mali abangayiholiyo futhi. Abantu abasebenzayo is just slightly below 10%. E 90% abantu abasebenzi. Abantu bazama ukuthi baziphandele esithi informal trading ukuthi abantu bezama ukuzincedisa abalaphayana. Kodwa ngenxa yomumo we-coronavirus yakwazi ukuthi abantu baye kwavala izinto banga-operate. Lakathesi abantu baloyo bengasebenzi ngendlela yakhona. Abaningi vele sebesehluleka lokuthi baqalisana namabhizinisi amancane. Kathi abantu behelile emgwaqweni bonke bezama ukuthengisa amatamatisi ngubani ozakuthengela. Kathi abantu begcwele bethengisa impahla lezi ezindala lezi ngubani ozazithenga vele la engela imali yokuhola. Abantu kade eZimbabwe imali asebeyifuna kube layukuthi hhayi enale encane ayitholayo azama ukuyadinga impuphu edingela abantu bakhe. Kwenzela ukuthi labe sidliswa nxa singela sithebo ekuseni ngxenye azama ukutshaya iporiji zama ukuthenga ukuyithukele okuncanti kuphonge ufaka khona phana. Yimpilo yabantu and sokuyisikhathi sokuthi sibili uhulumende abona engenzani. Thina njengeZTU asicacile into esiyifisayo ngenxa yokuthi ananzela ukuthi inflation iqansi siyaphezulu everest. Uhulumende kabuyele akazame sibili ukucabangisa ukuthi abantu babuyele bayehola ngemali yemzini i-US dollar. Nxa kusehlula lokho avumele ukuthi abuyele kuyenani umnyaka yabo-2014 kuyebona ukuthi beyohola malini abantu imali yani ibisiguqulwa ifakwa ngapha kwi-equivalent. Nxa ukuthi iyatshintsha every month ayitshintshwe every month. Nxa ukuthi umeyohola 520 siguqule nganali rate esetshenziswa the RBZ. So thina nje eZTU sithi hayi bo asibuyeleni ku-forex. Nxa kungenjalo imali ayiguqulwe abantu bahola ukuthiwa yi-equivalent to US dollar ibitshintsha ngenyanga ngenyanga kusiya ngokuthi umuma wakhona uthini.
Lowo ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZTU njalo engumgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni ekobulawayo. Uhulumende uthi usesungule inhlelo ezimbala athi ngezokuvuselela umnotho welizwe. Ukuzaqhutshwa umbuthwano wokufundisa izakhamizi zenkayi South imisebenzi yezandla kusasa efana lokupheka isepa yokugeza lamafutha okugcoba. Umbuthano lo uzakwenzela eVova Business Center. Umqoqi walolu hlelo umnumzana Thabani Munsaka uthi uzaqhuba izifundo lezi kungelambadalo. Uthi ufuna abantu abaningi babekwazi ukuzenzela imisebenzi yezandla ukuze bathole indlela zokuziphilisa njengoba imisebenzi isilela elizweni. Asizweni ingxoxo ayiqhube elontungameli Nkomo.
Martin Luther yethu yithi okufanele siyithuthukise. Ngiyabe ngikhona ngeSaturday ngale eNkayi South ward 25 mhla ka 21 November ngeSaturday eVova Business Center I-agenda yami ngifuna ukulontsha ama-projects in making green bars, petroleum jelly, washing powder and lotions. Lamanye ama-income generating projects. Ngithi bantu bakithi buyani ngobuningi njalo kulabo abalalele iStudio 7 asinuseni bonke obaba, omama, labatsha abalesifiso sokuthi sizobonisana ngenhlelo zokuthuthukisa isigaba sakithi njalo lingakhohlwa imiganu lenkomitsho.
Kuyini okwenze wabona kufanele ukuthi uqhube uhlelo olunje khona ngapho enkaya?
Kungumusa wami lothando ukubona abanye bami besenza okungabaphilisa.
Umnumzana Thabani Musaka ngumqondisi wohlelo lokufundisa uzulu wenkayi South imisebenzi yezandla oluzaqhutshelwa eVova Business Center kusasa. Woza Friday kuliviki silomculi ogxile kumdumo wengoma zedisco uPatience Masokana odabuka emangweni weplum tree. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisas Vanda.
Abaculi abaningi abadabuka emahoni weplum tree badume ngokucula umdumo wechibilika kumbe irumba okungumculo ogijimayo. Kodwa namhlanje lo mculi wedisco ngenawo ubingelele abalaleli intombi yakithi.
Umfanani obulisa ngothando nguPatience Masokana owazalelwa eplum tree eShehanga, wafunda iprimary level yakhe eShehanga Primary School, isecondary yakhe isitheli secondary school eMpophoma. Ngabuya ngaqedelela isecondary level yami ekuphakameni secondary school eLupane eDongamuzi. Ukucula ngiqale ngo-2016 as a backing vocalist.
Usebenze kakhulu encedisa abaculi abaningi engovumelayo kumculo yabo nxa besenza imicimbi. Laye-ke sezimele yedwa okwamanje.
Ngo-2018 ngaqala eyami i-albhamu enesihloko esithi Wulili Mamangwe, ngizibiza ngoPatience Masokana njalo nasemculweni. I-albhamu iphume last year, ngisane-albhamu eyodwa.
Upheshi njengentombazana esikhrangeni kalandelanga inengi lakibo elicula irumba kumbe ichibilika, kodwa ukhethe ukungena kumdumo we-disco.
Konke lokucula kusukela ekuthandeni u-the late Mr. Dame Chando no-the late Queen uSis Patricia Majalisa engabamamela at an early age. Ngase ngikhetha i-disco ngoba lo mculo ungumthobanhliziyo phela kodabukile, kojabulile, uletha i-mofire njalo awugugi lo mculo wakithi, kuguga umuntu nembatata. Nabantu baye bawuthakazelela umculo wami ngoba nje uvuselela leyo vibe yakudala.
Ntombi phosela izwi kubalaleli utsho lokuthi bangakuthola nga
thando kubantu ne-supporting. Ngayijabulela ngoba izowenza umehluko empilweni yami yomculo. Ngitholakala ku-Instagram as uPatience Masokana, naku-Facebook Patience Masokana, naku-WhatsApp +27 83 380 9297 +27 83 380 9297.
Patience Masokana uthi kabuyele emuva kwezomculo njalo ufuna ukuba indlovukazi eZimbabwe kwezomculo wedisco, aphakamise umango adabuka kuwo weplum tree. Nguye besilayo kuhlelo Woza Friday. Kaboka kwazo kwazo Patience. Igama lami ngiEzra Chisa Sibanda.
Wakala manje ngwane, wakala wase wasa. Hayenda, itimu yeswe lonke. Wakala manje ngwane, wakala wase wasa. Hayenda, itimu yeswe lonke. Wakala
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Idolobho lakoBulawayo liqhubeka lisiba lenani eliphezulu lalabo abatholakala bele COVID-19. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela sonto enhle.